Vamwe varimi munyika vari kuchema-chema nekwa vanoti kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvikurimisa zvikuru fotereza. Izvo zvavanoti zvichaita kuti vadzore ndimo dzavo mwaka uno. Vorima padiki pekungoti vakwanise kuwana cheuviri asi vasiri kutarisira kuzotengesa zvakawanda. Vamwe ndivo vanoti vave kungotarisira kuzvirongwa zvehurumende zvakaita sechemutungamiri wenyika chepresidential input scheme. Nepfumvudza sezvo ivo pachezvavo vasiri kuona vachikwanisa kutenga zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kubaya gejo pandima dzakakura. Murimi vagadzira chirumhanzu ava vari kurima vari kumvuma vanoti zvikwanisiro zvose zvinodiwa nemurimi kuti akwanise kudzokera mumunda mwaka uno zvizere muzvitoro, asi chipingidzo chikuru kushaikwa kwemari nekuda kwemamiriro eupfumi hwenyika.
Zvinoita kuti fama adzokere mumunda zviripo, asi chisipo imari nenyaya dziri kuoma kweikonomi. Of course, zvichibvira kumashure shure izvo zviri nyaya dzidzi dzamaassumptions. Asi ndinokwanisa kutaura jekerere kuvateereri venyu kuti zvese vamazimbabweans mafarmers vari redi kupinda mumunda at any given time kana mvura ikangovapo.
Izvi zvinotsinirwa nemutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, avanoti mitengo yefotereza, mbeu nezvimwe zvinodiwa nemurimi kusanganisira dhiziri iri kukwira zvisina shumo.
Mitengo yembeu, fertilizer, mishonga, magetsi nezvimwe zvinodiwa pakurima zviri kuramba zvichikwidzwa nguva nenguva. Mutengo wemafuta uyo waitengeserwa varimi nemari yomuno inokwidzwa katatu kana kana pamwedzi woga woga. Mafuta ava kutengeswa ne $1,059.55 iri mari yomuno, asi papump vazhinji vari kutengesa ne $65 kusvika $74. Tikatarisa $1,059.55 mari yemafuta iri kutengeserwa nayo varimi, tichitarisa neexchange rate yekubhengi inonosvika $60 uri mutengo watiri kuona papampu uri kudhurira varimi zvikuru. Mafertilizers mamwe makambani ava kutengesa nemari inopfuura $60 mari yokunze. Magesi ari kuramba achikwidzwa zvakanyanya, asi mari yakapuwa varimi haichinje, inongoramba iri imwe cheteyo kusvika mwaka unotevera.
Vachirumhanzu vanoti kunyange hazvo mitengo yezvinhu iri pamusoro zvakanyanya, varimi vanozongowanawo kufema kuburikidza nezvirongwa zvehurumende zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme, izvo zvinogovera varimi mbeu nefotereza pachena.
Zvisinei hazvo, hurumende yamanangagwa inozopindira pane nyaya yamunozonzwa kuti chimbeu inopiwa musha woga woga. Nenyaya yepfumvudza iya yamakomba iya, vanoratidza kuti ukarima pashomanene ipapo nembeu yawapiwa nehurumende nefertilizer yapiwa nehurumende, unokwanisa kubudisa gohwo rinokwanisa kuti mhuri yako irarame.
Asi amai jiti vanoti kunyange hazvo zvirongwa zvehurumende izvi zvakanaka, zvinonyanyobatsira varimi vadiki vepasi zvichisiya varimi vepamusoro vari pachena.
Hongu, zvakakosha kupa varimi vadiki zvokurimisa, asi varimi vakuru vanenge votambura kuti vawane zvokurimisa. Zvekare nyangwe dai zvichiwanikwa, zvava kudhura zvakanyanya zvokuti varimi vava kukoniwa kutenga.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo semaonero avo mitengo iri pamusoro yezvinodiwa pakurima inogona kudzikisa gohwo zvakanyanya. Dr. Chitambara vanoti kunyange hazvo hurumende ichimbobatsira vamwe varimi, mwaka uno inotofanirwa kupindira zvakasimba kuitira kupa rutsigiro kuvarimi vakawanda.
Mitengo yacho iri pamusoro zvekuti vamwe varimi vazhinji, of course tinoziva hedu hurumende inosimbozobatsira vamwe varimi through various input support schemes aripo. But pari zvino I think chatingangoemphasize ndechekuti mitengo yemainputs eagriculture iri pamusoro zvakanyanya, uye zvinogona kuaffecta production nemayields. Hurumende yakasapindira kuprovida support kuvarimi vazhinji.
Tsagare 50 kg yefotereza yerudzi rwecompound D kana kuti yepasi rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $39 kusvika kumadhora makumi matanhatu kana kudarika. Tsaga re50kg reyuria rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica anoita makumi manomwe zvichikwira kana kuti $70. Kuchitiwo fotereza yepamusoro kana kuti AN iri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti $52 kusvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika zvichienderana nekuti zvitoro zviri munzvimbo ipi, zvikuru zvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare. Mbeu inonzi iri kutengeswawo nemitengo yakasiyana-siyana zvichienderana nezvitoro. Sapo yemakirogiramu mashanu ichitangira pamadhora ekuAmerica 10.5 kuchitiwo makirogiramu 10 achitangira pamadhora makumi matatu ekuAmerica zvichikwira. Hondo iri pakati peUkraine neRussia inonzi yakonzeresawo kushomeka kwefotereza pasi rose, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvichatowedzera dambudziko rekushayikwa kwechikafu pasi rose. Russia neBelarus dzakabatana dzinowanisa pasi rose zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvepotash iyo inogadziriswa fotereza. Bepanhau reHerald rinoti Zimbabwe inoshandisa mari inoita $662 million pagore kutenga fotereza kubva kunze kwenyika.